chekutanga regai titi tine urombo wakanyanya kumuri kwarushwaya toita urombo zvekare kuchikamu chezvo kutorwa nekuburitswa kwemashoko chevatori venhau nekurasikirwa nasimba rushwaya isusu sesangano reZimbabwe Union of Journalists chinhu chatibata pamoyo chatidzimba zvakanyanya kuti tarasikirwa nemumwe wevatori venhau anga ane chido chakanyanya chekuti ange achipa ruzivo rwainaro zvikuru sei kune vechidiki zvatirwadza zvakanyanya hongu tanga tichiziva kuti anga achidzimbikana asi mukukurukura kwedu naye tanga tichitarisira kuti munhu anga akukwanisa chatingati isusu on the rebound kudzoseredzwa nekuti anenge anga achiteedza zvanga zvichitaurwa nanachiremba padenda regomarara ratanzwa kuti ndo denda ramutora izvozvo zvaita kuti tisare takanaiwa uyezve tisina kana remuromo nekuti tabvutirwa tisina kutarisira kuti tingabvutirwa simba panguva ino
mungatsanangura simba semunhu akaita sei mukushanda kwaanga achiita nevamwe vake pamwewo neveruzhinji
simba anga ari munhu anga ane chidokwadokwa chakanyanya chekuti ange achisimudzira nharaunda dzatinogara kuburikidza nekuburitswa kwenhau kuburikidza nenyaya dzaanga achinyora munhu anga ari munyoro anga achishandidzana nevamwe zvakanaka kubva kumuziva kwangu hatina patakambonzwa kuti simba waburana nemunhu simba warovana nemunhu asi tinomuziva ari munhu anga ari munyoro achishandidzana nevamwe zvakanaka
pati paya neurongwa here hwekuradzikwa kwake
hatisati tawana mashoko akazara asi tichazenge tichiziva zvichida manheru ano kuti zvakamira sei kubva kumhuri yekwarushwaya kana tichinge taziva togona kuzozivisa veruzhinji kuti mariro achazenge akamira sei zvinoreva kuti vanhu vakaungana kupi uyezve iye achandoradzikwa kupi